Ko akaita kukuraund yakaisiri mhizhonga iyoyo. Ko akaita muramba tsungana yakaisiri mhizhonga. Kurava nemdc nevanofi yakaisiri mhizhonga iyoyo. Ko vana kana vachipedza mazvikoro vasingatsenzwa aisiri mhizhonga iyoyo. Kana vanhu vachifa nenyembe dzara nekuti ndi akazvitangisa kuti abata-bate zvisingabatiwe nenzira yakakwana. Aisiri mhizhonga iyoyo. Mhizhonga kuti munhu usamuti omushidzira mhizhonga. Kuti uende kuna sabhuku woti sabhuku zvanyore vanhu vese vavhotere zvanhu. Aisiri mhizhonga.
Vatizve vamugave vanhu vese vachawanikwa vachiita mhirizhonga nezita rezanu PF vanofanirwa kubatwa nevechidiki vebato iri vava rakashe vava rove vasaita zvekumirira mapurisa hakuzi kukurudzira mhirizhonga here uku kuri kuitwa nemutungamiri wenyika
unoreva sei munhu wavatuma iwo handizivi anenge avatuma kana achiita mhirizhonga handi anenge avatuma kana achiti iye vanhu ngavarohwe ko mapurisa anenge aenda ko handi mapurisa ibasa ravo kuti vabate vanhu ko kana vachirambidza vanhu kuti vasunge vanhu nekuti ava munhu uyu handewemdc kana kuti kana uyu ndezvanhu wemdc ngaasunge wezvanhu ngaasasunge haisi miri anongotaura zvake munhu mukuru
vakurudzirazve vana vezimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti vadzoke kuzimbabwe kuzovhura mabhizinesi muri kuzvionawo sei
hauzoti vanhu ngavadzoke kuzovhura mabhizinesi unotozvibvunza kuti ko vakabva sei panapa handi vakabva vesisiza iyoyo vabvundisira vanhu votiza vobva voti tizodzokai muzovhura mabhizinesi vanhu havapenduka bhizinesi nderekuti kana munhu achivhura bhizinesi anenge achiziva kuti mutemo uri kumudzivirira kuti asashungurudze asi iwewe ndiuri kushunguruza vanhu vacho usingateerere mutemo.